nakanaka vateriri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu kukadzi 26 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopuhwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisa kuchiona pavoa shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seMDC 2018 anosvika kuma28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese wayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakare, but ari maguta akatorwa neMDC. Ndoo zvimwe zvii zviri kundirwadza. Ndinobva ndafunga zvakaitika kuna vamudhuri gore riya, zvina vakagora pasezvo gore riya, zvakaitika kumutumisa gore riya, zvakaitika kuchegutu gore riya, kuti wai maguta ari kutongwa neMDC akatorwa neMDC. Ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Meya weguta remarondera vachengetai murova vonetsekana nekuferefetwa kuri kuitwa kanzuru yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende.
Zvakawanda zvinhu zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Takarasikirwa nehome ground advantage, handiti because every country inoda kutamba iri pahome, pane mafunds acho, intimidating atmosphere, it helps. Ndosaka vachititaura kuti coffee man, the signs of the coffee man. Saka tinge tarasikirwa nezvati coffee man, handii nodiwana. Then chimwe chechipi, tomo tigemi ranga ifarira kutambirwa kuBulawayo handiti. Mabusiness mangana arasikirwa nemari, chena unotamba kuMalawi kana kuZambia kana kuingwa kambiti.
Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika Alois Bunjira wotaura pamusoro pekubhanwa kwaitwa nhandere dzebhora munyika. Nhasi tine muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka, uyo aita hurukuro na Blessing Zulu weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakaumbwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti iferefete uori unonzi huri kuitwa nemakanzura eguta remarondera yakatanga kuita basa rayo nemusi wemuvhuro uye yakatambirwa muguta iri nameya wemarondera vachengetai murova. Komiti iyi iri kutarisirwa kupedza basa rayo nemusi wechishanu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wavo amai Marian Chombo vakaudza Studio 7 kuti komiti yavo yakaumbwa zvichitevera zvenyunyuto zvakabva kuvagari vekumarondera. Tabata vamurova kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi, komiti yakasvika ndakavatambira pachemba meya wemarondera takakurukura. Vakataura misheni yavo yakatumwa na honorable minista wedu vaJulai Moyo. Tikati aiwa zvakanaka, itai zvese zvamatumwa, muongorore zvose zvamatumwa. Isu hatina chekuwanza, tiri vanhu takachena, tiri kuita basa redu nemazvo, ine professional manner. Asika panoshandwa hapashayikwa vamwewo vanotitumwa.
Chaizvo chiri kuferefetwa nekomiti ichi vamurova?
Ndiri kunzwa kuti zviri kunzi makansila vari korapu, makansila vari kuabhuza mari dzekanzuru, vari kungofamba, makansila vari kupiwa masendi. Saka tikati no, munhu ari kunzwa asiri mukanzuru anotaura zvaanenge achinzwa asi asingazivi zviri pagiraundi. Saka kuuya kwavakaita tikati no, imi michiongorora izvozvo zvese izvozvo, kumasendi, kumakansila, kufamba kumakansila, zvese izvozvo makansila vari kuita ngazviongororwe. But as far as I know, everything is being done above board, everything is being done professionally.
Komiti yakatara here nguva yekuti ichazenge ichiferefeta mashandiro ekanzuro yenyu?
Yes, vakati vari kupedza understand this Friday.
Mukushanda kwavari kuita uku, pane zvamungati here, pane zviri kuvhiringwa kana kuti kuvhiringidzwa kwemashandiro ekanzuro yenyu?
Ini ndingangoti zvangu the problem yatinosangana nayo marondera, as you know, it was a ZANU-PF stronghold and we wrestled with it from ZANU-PF after hard working. We worked so hard to make sure that you get it. 11 was out of 12 won. So this did not go down well. some of those who were competing with us.
Iyo kanzuru yenyu iri kutambira sei kuferefetwa kwairi kuitwa nehurumende?
Inini nemakanzuru angu, we say as honest people do our job above board. We welcome this committee. Let them investigate and find out the allegations being leveled against us.
Vamurova, takambotaura nemuteredzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo. Vakati ivo vari kutambira zvinyunyuto zvakawanda kubva kumaguta akawanda ari kuda kuferefetwa. Harizi guta renyu chete remarondera riri kuferefetwa nehurumende. Munoatambira sei mashoko iwaya?
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seMDC 2018 anosvika kuma 28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese iwayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakare, but ari maguta akatorwa neMDC. Ndoo zvimwe zvii zviri kundirwadza. Ndinobva ndafunga zvakaitika kuna vamujuri gore riya, zvina vakagora basi zvegore riya, zvakaitika kutumbuiza gore riya, zvakaitika kuchegutu gore riya, kuti wai maguta ari kutongwa neMDC, akatorwa neMDC, ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Kana hurumende yapedza kuferefeta zvairi kuita, ikati izvo iri kuona kanzuri yenyu iine mhosva, munoatora sei mashoko iwayo?
Inini sekuziva kwandinoita mukoma choto, kanzuro yedu haina kana mhosva imwe chete yakapara. Kanzuro yedu iri kushanda zvakanaka, zvakajeka zviri pachena, asi nekuda kwevamwe vanhu vari kutirwisa ndoo vari kuita zvese izvozvo. Kanzuro yedu yakachena, hapana kana mhosva yakapara, hapana kana mari yatikadya, hapana kana inonzi makenja atakaba. Zvinhu zvedu zvese zvakajeka zviri pachena, tiri kusenza zvinhu zvedu zviri pachena.
Avo vanga vari meya weguta remarondera vachengetai murova vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare. Vanotevera nhabvu munyika vari kuchema zvikuru nedanho rinonzi rakatorwa neConfederation of African Football CAF rekurambidza kuti nhandare dzemunyika dzose dzitambirwe nhabvu yepamusoro. Danho iri richaita kuti chikwata chenyika chema Warriors chitambe mutambo wacho neAlgeria mukupera kwemwedzi unouya kunze kwenyika. Danho reCAF iri rinotevera ongororo yakaitwa nechikwata cheCAF chakapenda munyika muna Mbudzi gore rapera kuzoongorora nhandare dzese dzemunyika. Gwaro rakaburutswa nechikwata ichi muna Zvita rakakomekedza kuti nhandare nhatu dzemunyika dzinoti National Sports Stadium, Barber Fields neMandava dzigadziriswe. National Sports Stadium neMandava dzakanzi dzisashandiswa zvachose, asi Barber Fields yakanzi ishandiswe asi ichigadziriswa. Kusagadziriswa kwenhandare idzi kwazosvitsa kuti CAF itore danho rekuti hapana nhabvu ichatambirwa munyika. Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira audza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvaitika izvi zvinodzorera nhabvu yemunyika kumashure.
Tini inorwadza. We are all disappointed, but ties is your no shaiti gazi because waka uya waka inspect, waka tuza, sinopara witi. Chakupa nana chiremba, uka anotari kwa nana chiremba, chiremba waka uza, chiremba waka uza, chiremba waka uza, chiremba waka uza, ita so and so, enono tenga matiri takati, uka atiri so, oso tuka kurizyu, toko, unatu abo, ere. Iwo orege za kujita, ungo no gara sako utien, ono ono tuka, kwa uchi, ono fa, you know. So they came here, they told us the problem, they told us to research them, you said them, I eat it. But Baba Fuzi, Asara, you know, it's a science to China, but she is in one or two or three. Could you put those of 45? Most of it, most of it got my face, because he is a showman without Gatsby. But if I get in the second of the Saran, but I got a little bit of a cold gear. Game out of sea, the man about the China, and I was going to go to Gatsby, and also today is the one who deals with it. Tizoona kuti maapapi nenyaya dzatakataura dzidziyo ndisu tuzutu saka CAF ikatongoona kuti hapana nazvoita because game rarautambwa hazvide kuti titi game ritambwe mugraund rakadaro. Saka ndonyaya iripo. Saka chinhu chatanga tichitoziva kuti chichaitika because we didn't do anything when CAF told us it is we needed to do something about our facilities.
Saka zvinosiya nyika papi zvichitarisa kuti vakawanda munyika vanga vachitarisira kuti maWarriors anogona kuenderera mberi akatambira pamusha nemutambo wawe Algeria.
Zvakawanda zvinhu zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Takarasikirwa nehome ground advantage andidi because every country inoda kutamba iri pahome pane mafans acho chini getting atmosphere it helps. Ndosaka vachitaura kuti 12th man defines the 12th man. Saka tine tarasikirwa nezvat 12th man handii nodiwani. Then tumwe chechitwo tomwe game iranga ifanira kutambirwa kuBulawayo handiti ma business mangana arasikirwa nemari chena unotamba kumalawi kana kuzambia kana kuimbo zambia vanhu vacho kupedza mahotels ekubulawayo transport industry just to show the industry in bulawayo yatomudza for that weekend you know neza inaifanira kuwana nechiburikidza negemhero iyi saka zvimwe zvinhu zvizingatariswe nevanhu but vanhu vangana vangu vachabva kuHarare kuzonaona bhora vanhu vangana vangu vachabva kuVictoria Falls kwamutare kusouth africa kubotswana kuti vazoona game iro riri kuti riri kubaba field you know so kutorasikirwa kwanenge vatoita mabhizinesi ikoko you know and nekungotiwo sezimbabwe hazvingoitiwo so munhu zimbabwe nezvatiri tingonzi hatina stadium inokwanisa kutamba inotambirwa bhora reinternational football hazvingonakidzi so
tichitarisa kuti izvi zvaakuda kuti Zimbabwe inofanira kutsvaga nhandare kunyika dzakapoteredza Zimbabwe inyika ipi yamungatarisira kuti kungawanikwa nhandare yamungati dai tabudirira kuwana kunyika yakati
for me ndingatoti South Africa ndiyo kuri most favorable for us kuzi muno muZimbabwe you ask me why if we go to FNB stadium in South Africa vatambi vedu vakawanda muZimbabwe vanotamba muSouth Africa and that stadium yatambirwa nevatambi vakawanda vanoiziva. At the same time, this is Johannesburg. Where was Zimbabwe in Gagawan?
Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira achitaura ari parunhare ari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau. Totanga nebepa nao read the Herald. Bepa nao irirenya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, yakwanisa kuziva kuti kune zvivakwa nemari inodarika mabhiriyoni manomwe madhora yakaiswa kunze kwenyika nevaimbi vemuhurumende kusanganisirawo vari muhurumende pari zvino pamwe nevemakambani akazvimirira mari nezvivakwa izvi zvinonzi zviri munyika dzinoti Switzerland, Britain, America, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Mauritius, Spain nedzimwe. Bepa naure The Chronicle rinoti kune koronyerara rakasungwa nemapurisa nezuro mushure mukunge ravhara vanhu vanotengesa mari pamukoto inodarika makumi matanhatu ezviuru zvamadhora. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti munhu akasungwa uyu ndiMalvin Mutanda wemuHarare uyu ane makore makumi matatu nemashanu. Muchikamu chino tinopa ime vateerere weStudio 7 mukana wokuti muzvitaurire mega zviripa mwoyo penyu tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Studio 7, maskera sei pa Studio 7, aiwa ini ndinofara ndini wo siya bonga Clive Chuma, ndiri muno mu Eastern Cape mu South Africa. Ndichida kutaura pamusoro penyaya iri kuitika kumusha kwedu maererano neupfupfu hwesadza, kuti nyika yasvika pakushayikwa upfu, chinova ndicho chinhu chekupedzisira muzvinhu zvinofanirwa kunge zvichishayikwa, nekuti ndo chinobata upenyu hwevanhu. Zvichingoratidza zvepachena kuti hurumende iri kutadza kutungamirira vanhu kana kuti nyika. Matadziro ndeapi? Zvinhu zvese zvadzokera pasi zvakanga zvichiwanikwa munyika kusvikira paupfu. Chinoshamisa ndichocho chekuti vatungamiriri vanongoramba vachizvirova matundundu vachitaura zvemakore emberi, iwo mamwe avakambenge vachitaura kubva kumashure uko asiri kuzadzisika zvavakati uimbisa. Ko zvemberi tinozozviziva sei kuti zvichazovako? Izvozvi tine agenda 2063 yavari kutaura. 2063 angaziva kuti pane anenge achiri mupenyu pakati pedu ndiani. Iwo upfu hwekudya sadza huri kushayikwa, nekuti pazvasvika apa rwarufu wapedza zvinhu zvese munyika kusvikira paupfu. Ndinotenda zvangu, ndinotenda maita basa vashamarari.
Manani vashamarari weStudio 7, tinokutendai nebasa guru ramuri kuita iro, ramuri kutipa nhau dzemunyika medu tichiziva zvokwadi nemba mire nyika yedu nyangwa ndine mashoko akawanda ndoda kutaura asi kuti ndoda kutaura pamusoro penhau yataurwa kuti handibata saizvo kuti shuwa varume vavangaita musangano wokugara tarisa zvipfeke wazvatingafanira kupfeka semazimbabwe ndina kuona sezvine musoro inizvi hazvina musoro nokuti karasa mamiri akaita nyika nyika ine matambudziko angafanira kudai vagari bapasi naivo kupfeka hunge munhu akaguta ivo kana vomanyira zvokupfeka vanhu vachitambura tichitambudzika seizvezvi zvingatarisa unhei naivedwe ko zvokupfeka zvatinazvo wani vamunangagwa zvavanongozikamwa nemascava vada zvimwe zvipfeko zvakaita sei zimbabwe inazvo chipfeko chinozikamwacho chero mukandapa vanhu vakawanda vese enongonokwati iye zimbabwe hamunangagwa nescava yavo saka vanoda kuramba vachitsvaga dzimwe nhumbi vanazvo here inga dzimwe nhumbi dziripo wani dzakagadzira kare dzavamunangagwa mascava tovanungotitaridza kuti tiri mazimbabwe ino vanoda kuramba vachingopedza nguva achitarisana nevakaro sei
Maswara sei vestudio 7 zita rangu ndanzi DJ Mofu inini zvangu ndiri muno muzimbabwe ndinoda kutaura pamusoro peuori voga ndozvandoda ngotaura izvozvo huri kuitika kumbere yengwaka kwedu uchibva kunana zvishavanhu kuya kuya varume kune makomba nemakomba vanhu vakapuwa mapurazi kuti varime ndobva varega kurima vakatanga kuita zvegoridhe iko zvino kwanguva nemakomba makomba nemakomba angozara ng'ombe dzichiwira makomba aya zvipfuwo zvese makwai mbudzi zviri kuwira mukati memakomba iwayo ende vanhu vari kuita makomba iwayo vari kuita zvegoridhe izvozvo vachitungamirwa nevanhu vezano pf vandinoziva ende vanhu vezano pf vanotungamirira vanhu vachiita zvegoridhe izvozvo varume ngavarege uori nekuti remangwana revana vedu richazoita sei kana mukaparadza nyika kudai so muchiparadza muchiita zvegoridhe izvi muchisiya nyika yava nemakomba makomba ko remangwana revana vedu rinozoita sei handei izvezvi toenda pamapanzure kuzvishavani padivi petara uchienda uchibva muzvishavani uchienda kugweru pakaiswa machina aripo ari kumaina kwanzi anomaina koromu ari padivi petara kumaina padivi petara chaipo zvokuti kungobva padivi 500 meters dzakatowandisa kuinda pavari panomaina kuzadzazadza makomba avanongozadza chete vachinzi vanomaina mumapurazi umomo futi hapasina mapurazi pose pose panongonzi mapurazi pavakungomainiwa machina vari kutora zvinhu zvedu muno muzimbabwe muno vachienda nazvo kunyika kwavoko upfumi hwenyika huchiparara ivo havasina basa nazvo vakuru ava nekuti ndivo vanongodya nemachina iwayo ndatenda hangu
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi neine chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika America yatemera zvirango zvitsva kuvanhu nemakambani gumi nevatatu muChina, Iraq, Russia neTurkey nepamusana pekutsigira urongwa hweIran hwekugadzira zvombo zvenyuclear China neSouth Korea dzazivisa vanhu vatsva vabatwa necoronavirus panguva iyo misika yemari yadonha zuva rimwe chete misika yemari pasi rose yadonhawo nepamusana pekutyirwa kuri kuitwa chirwere checoronavirus mutungamiri weamerica vadonald trump vakumbira dare reparamende kuti rivabvumidze kushandisa mari inoita mabhiriyoni maviri nemazana mashanu emamiriyoni emadhora mukurwisa chirwere checoronavirus Muchirongwa chedu chatino tarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika iyi, umo muri kuvhiringwawo nechirwere checoronavirus. Asi mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti chirwere ichi hachityisi muAmerica nekuti America yakatochikunda kare. Asi bazi reCenters for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vemuAmerica vanofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti chirwere ichi chisapindawo munyika. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Frank Guni, vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vanhu vanofanirwa kugara vakangwarira kuti vasabate kana kutapurirana chirwere checoronavirus.
Chirwere ichi utachiona tinoziva kuti wakabva mumhuka uchienda dangari waipatapurirwa napakati pemhuka nemhuka. Asi vanhu vekuChina vanodya mhuka dzakanyanya dzinosanganisira zviremaremwa nenyoka. Saka tinoziva izvozvo zvaakuziva kuti utachiona hwemhando iyoyi wakabva muchiremaremwa ukaenda munyoka ukasudhiwa nevanhu vekuChina. Kazhinji kacho mhando yeutachiona weCovid-19 hunotapurirwa napakati pemhuka nemhuka, sezvandataura kuti nyoka dzaidya zviremaremwa zvine utachiona zvichitapurirana zvakadaro. Asi zvakabvitika kuChina ndezvekuti vanhu vakatanga kudya zvese zviremaremwa nenyoka idzodzo ndokutapurirawo utachionawo. Wapinda muvanhu iyo COVID-19 yakachisanduka manje, yati siyanei nezvayadairi payaita mhukatumhuka iyezvinezvi yatenezi human to human transmission. Saka kuchinja kwainoita kana kusanduka kwainoita muchirungu inonzi viral mutation kureva kuti yasanduka mune zvayanga iri. Saka iri kuramba ichisanduka ichichinja mamiriro ayo nemabatiro ainoita vanhu.
Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti muAmerica chirwere ichi checovid-19 chakatosungwa mbira dzakondo chichatyisa. Asi nhasi uno tanzwa Center for Disease Control and Prevention ichiyambira vanhu muAmerica kuti vagadzirire kupararira kwechirwere ichi. Tochererane apa.
Aiwa, vaTrump semukuru wenyika kutaura zvavo vachida kuti anonzi mamakets kana kuti vanoita zvekutengeserana vadzikame vabati hana, nekuti zvanga zvaakuitika kustock exchange kunew york. Tinoziva kuti vanotrenda do kana kuti vanoita zvekutengesera pamusika wemari vanga vaakutya zvekuti zvanga zvaakudonhedza musika wemari. Ndozvikutaudza namatrump kana tauya kuutano zvine saizi mukati, tinoziva kuti pachirungu tingangoti time bomb kureva kuti chirwere ichi zvichava muno. Tichine rombo rakanaka rekuti muAmerica tisatava nehuman to human transmission, tinongova nevanhu vari kurwara vakabva nacho kunze. Asi isiemete kana kuti ungori mubvunzo wekuti zvichaitika rini.
Dr. Guni, pati pave nemushonga wekurapa kana kudzivirira chirwere chere?
Tiri kutarisa kuti probably zvinogona kutora gore nekuda mubvira kana kuti makore maviri chaiwo kuti pazova nemushonga wekutingazoti uyu unogona kubatsira vanhu vanenge varwara. Asi tarisiro huru chaizvo ndeye nhomba kana kuti vaccination inobatsira kuti vanhu vagare vakazvidzivirira kuitira kuti pavanosangana nechirwere ichi vasarwara zvekusvika pakuzofa.
Munhu anoziva sei kuti ane chirwere ichi uye tingazvidzivirira sei?
Ipapo panoti nesere gainitangire pakudzivirira. Pakudzivirira chinodiwa chikuru kuzvichengetedza kuita utano hwakanaka. Kana munhu ukanobata panenge vaya vanoshandisa mapublic premises kana vanoshandisa public transport, pese ukabata panenge pashandiswa noumwe munhu unofanira kushamba maoko ako uchigeza nemvura inorana nesipo kuitira kuti maoko ako agare akachena. Kana uri munzvimbo inofungidzirwa kuti kunogona kuve kune chirwere ichi, chinogona kubatsira pane zvipfeko zvinovharwa kumeso atoti mafesi masiki anobatsirawo kuti vanhu vazvidzivirire.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Frank Guni, vachitaura vari parunhare, vari kuno kuAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka anoti ari kutanga nekumboburitsa kambo kamwe chete panguva ino. Kwete kutsikisa damba refu sezvo zvichipa mukana wekuti nziyo dzake dzose dziwane mukana wekuridzwa. Ngatinzwe mumhanzi wake pamwe nehurukuro yaita na Blessing Zulu West Studio 7.
Koma gift tirikuona pane dzimwe dzimbo dzamakatumira kuno ku Studio 7 kuti timbo pota tichidziridzira vanhu vakawanda munyika umu. Mukatudza kuti iri idamba refu here kana kuti masinguza makabura?
Makadini nyatereri. Masingles collection, masingles andakaridza panguva dzakasiyana siyana. Ndobva ndazomabudisa pamwe chete ari masingles, kuti harisi damba refu rakazvinidzira asi ari masingles.
Saka ari kutambirwa sei masingles enya?
Ari kutambirwei zvakati zviri nani nekuti pane mamwe masongs acho mamwe akatombopindawo pamalocal charts ekunoko akatombotambirwa zvakanaka. Mamwe acho tinongova neresponse yevanhu nefeedback vanotumidza vari kutambira zviri nani.
Sei sevaimbi vakawanda tiri kuona mazuva ano muri kufarira zvekuburitsa kambo kamwe chete kana kuti masingles aya kwete damba refu, zvinenge zvichifamba sei?
Chinoitika ndechekuti patinobudisa iri album damba refu rakakwana. Kune dzimwe dzimbo dzinogonoshayiwa mukana wekuridzwa nekuti vanoridzwa venhekenyuro vanowanzo kusarudza kambo kamwe chete kana tuviri padamba refu vanoshandisa kuridza. Asi kana ukaburitsa iri rimwe chete rinowana nguva yakawanda nenguva yakakwana kuti rinyatsoridzwa resi. Vanosarudza ndovanoda nguva iyi. So zviri nani kuti budisa ari masingo. Ukaburitsa iri risingo inowana enough time kuridzwa zvakanaka.
Mune vamwe vaimbi vamuri kuimba navo here kana kuti ndimi chete mungori padzamakaburitsa idzi?
Pane dzandakaita idzi pane imwe chete yandakaita na Munyara Dzinodawa inonzi Kira. Ndine mamwe zvakaira chiri nzira kuti abude. Ndakaitawo nevamwe vaimbi andichazoita abuda zvakanaka. Neimwe zvakare yandakaita nemusikana anonzi Patience Zvawanda inonzi Rangarira ndisati ndombiri dzandakaita nevamwe vaimbi pari zvino.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma gift nekupinda muchirongwa chedu tichifunga kuti aiwa vatereri vedu vachadakadzwawo kana kufadzwa naidzo dzimbo dzenyidzi.
Zvakanaka imwe kublessing maita imwe basa.
Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka aitaura ari parunhare ari muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Meya weguta remarondera vachengetai murova vonetsekana nekuferefetwa kuri kuitwa kanzuro yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende. Mutambi akaita mukurumbira munyika Alwes Bundira anotaura pamusoro pekubhanwa kwaitwa nhandare dzebhora izvo anoti zvichabviringa nekudzorera bhora remunyika mumashure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manherano. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soko izika disa.